Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 24/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokuyeuchidzai kuti tiri live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Saka tirikugadzirira maticha edu kuti asave nhapwa. Tirikurarama izvozvi senhapwa semaslaves ehurumende inokushidzira kuti mari shoma iyo yandosikupa kana watadza kuuya kubasa ndichati kurega kukupa zvachose. So ndozvatiri kugwisana nazvo kuti kana ari employer wedu anofanira kuti tiitawo nerespect.
Sangano revarairidzi reATUS raparura chirongwa paindanet chokubatsira varairidzi vari kuramwa mabasa.
Zvoreva kuti munhu ari kudotito kwatenda mbuya kana kungai ane chibhagidhi rake rechibage bhagidhi 1 zvaro ada kungotenga kuti awanewo mari yechigayo haachakwanisira kuti atengeserane nepanext door pake.
Mutemo wehurumende unorambidza vanhu kutengesa chibage kumunhu kana kukambani isiri GMB unopikiswa. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti ratangidza kubatsira varairidzi nenjere, ruzivo nokuvarayira kuti vangawana mari sei panguva yekumboramwa mabasa kwavari kuita. Mutungamiriri weATUS vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rave padande mutande kana kuti paindaneti apo pariri kuunza zvidzidziso kuvarairidzi vasiri kuenda kubasa kuti vakwanise kuzvibatsira panguva yekuramwa basa iyi. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Vadzidzisi veboka reATUS vakatanga zororo yavo yekotoro yepiri musi wemuvhuro. Zvino tiri kuti tivakurudzire kuti panguva ino yezororo vakwanise kudzidzira kuita mapindauko akasiyana siyana angakwanise kuvararamisa ivo nemhuri dzavo. Saka taparura chirongwa chekudzidzisa kuti kana munhu wafunga kutanga bhizimisi rekuzvibatira wega nemaoko ako ungaite sei, ndezvipi zvaunoita uchitsvaga ruzivo rwekuti ndotanga bhizimisi ripi,
urongwa hunofamba sei.
Urongwa hwatiri kuparura tiri kutanga nekudzidzisa pamadandemutande vanhu vemumaleaders emadistricts edu ndo vatichange tichidzidzisa tichivapa gwaro ratinovapa ravachazoshandisa kuzodzidzisawo vamwe mumadistricts avo. Tiri kuona kuti umanywa mamire nerongo aitika panyaya yeupfumi hwenyika achasiya mudzidzisi akutambura zvinotyisa zvakamboitika muna 2008 zvekuti mudzidzisi anga kusagone kana kuzvitengera kana chipeneti chaicho.
Muri kukurudzira varairidzi kuti vadini?
Tikuti vadzidzisi vanofanira kunge vachizvionera voga kuti tomboita sei kuti tirambe tichirarama. Basa iri ibasa rekuti hurumende ringadai yatiitira yatibhadhara mari dzedu dzinokwana, asi tiri kuona kuti hurumende haina hanya nesu. Isu hatingarege mhuri dzedu dzichifane nzara, taakungoitawo muonera pamwe kuti tingabatsirane sei kuti tirarame. Hondo yekugwira kuti umoro hwedu wedzerwe tinoramba tichigwa, asi hatingagwe mudumbu musina kana chirimo, hatingarwe kana tisina kupaendesa vana vechikoro kana vana vedu vachifira kuzvipatara. Saka tirikuda kuti tiedzone patinogona kuti tingowanawo chekubata chekutsanzidzira chekuti tirambe tichirarama sevanhu.
Mamwe emabhindauko avangaite kana kushandisa ndeapi?
Vadzidzisi vagara vane unyanzvi hwakasiyana siyana hwavanogara vachisipakurira kune vana vavo kuti vadzidze mabasa akasiyana siyana. Tine vadzidzisi vanoita zvekuvaka. Kana uri wekuvaka tinoitako kuti basa irori raunosidzidzisa vana chiriitawo. Unogona kusanobata chidhinha chacho uriwe, asi kukwanisa kuendapo uine ruzivo rwauri kubatsira uchivandudzira kumarurwa ikoko kuvanhu vachitokupa mari nebasa rako raunoita. Kana uri murimi wotiwo mugarden mako zvaunosidzidzisa vana vako izvozvo chiita mugarden mako kuti zvienderere mberi kana uri kana chemistry uri wechemistry chiti mushonga waunosidzidzisa vana kuti unogadzirwa sei kana ingave sipo chingave chii chigadzira uri mumba mako utengese nemari inoita kuti uwanewo chimwe cheuviri saka unyanzvi uri nevadzidzisi wakasiyana siyana ndo watiri kuvakurudzira kuti vachitora utesvi wavanositora vachipa vana vochimbozviitirawo iyo zvimwe zvavanosidzidzisa vana kuti vazviraramire
vamasaraure zvava kuita zvekuti sangano renyu harisi kufunga zvekudzokera kumabasa nekukurumidza ndizvo
tiri kupa hurumende nguva yakakura zvakanyanya yekuti vagadzirise nhuna dzedu zororo yekoto repiri yatakurumidza kutanga tiri kuti panguva ino kusvika panovhurwa zvikoro muna September inguva yekuti vangatoshandise kufanovhara mabura hatiri kuchema chema nezvavo inguva yekuti vangashandise kuita kuona kuti vangagadzirise sei kuchema kwedu zvino kana vachinge vatadza kugadzirisa nhuna dzedu kusvika zvikoro zvichivhurwa hatisi kuzodzokera kuzvikoro kunoshandira mahara hatisi kuzodzokera kuzvikoro kunoshanda ivo mhuri dzedu dzichifa nenzara saka tiri kupa hurumende nguva yakakura zvikuru kwazvo ende tichiri nechivimbo chekuti vachakoshesa nhuna dzedu kuitira kuti panovhurwa zvikoro tirege kuzokanganisa dzidzo yevana sezvo tichiziva kuti kotoro yetatu ikotoro yekuti vana vanenge vakugarira mazamanishoni
avo vange vari mutungamiriri weatus vaobert masaraure vari parunhare kuharare nestudio 7 gweta vatendai biti vanovavo nhengo yesangano rezimbabwe lawyers for human rights vari kumirira vamwe vanobatsira vanoshupika vaalan markham uye murimi vaclever rambane pasi avo vari kupikisa mutemo wehurumende uri kurambidza vanhu kutengesa chibage kumunhu kana kukambani isiri GMB mutemo uyu wakadzikwa kuburikidza nestatutory instrument 145 mutemo uyu unorambidza vanhu kutengeserana chibage uye unotiwo hakuna munhu anofanira kutakura chibage chinodarika mabhegi mashanu achienda nawo kune imwe nzvimbo mapurisa anopiwawo mvumo nemutemo uyu yekutora chibage chinenge chafungidzirwa kuti chakatengeswa zviri kunze kwemutemo hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekurima vaparence shiri sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo asi hurumende inoti yakadzika mutemo uyu sezvo nyika yakatarisana nenzara uye ichityira kuti vamwe vanenge votengesa chibage ichi kunze kwenyika varamba nepasi vanoti vanochengeta nguruve nekudaro vanoda kutenga chibage kubva kuvarimi vamakam vanotenga chibage vachibatsira vanonetseka mukuziya nyaya iyi Blessing Zulu abata vabiti
uyu mutemo uyu unopa monopoli yeGMB iyo GMB yacho ichizikanwa kunzi ndeye humwori haina kana mari zvoreva kuti munhu ari kudotito kwatenda mbuya kana kungai ane chibhagidhi rake rechibage bhagidhi 1 zvaro ada kungotenga kuti awanewo mari yechigayo haachakwanisira kuti atengeserane nepanext door pake haachakwanisirana kuti anochinjana nemunhu ari kugaisa kuti o shamwari chindigaisirawo bhagedhi iro iro wotorawo iro hazvichatenderwa izvozvo izvo hakuna ikonomi inofamba necommand economics vanhu ngavabvumidze kutengesa kwavanodira zvatinongoitawo kufodya zvatinongoitawo kumatomato zvatinongoitawo kumbambaira GMB yacho kana ida kutengawo chibage inongoiswawo purize yakanaka murimo wotachoice yekuti ndotengeserawo panext door here kana ndoenda kuGMB
asi tichitarisa bumbiro remitemo mungati riri kutyorwa sei apa
riri kutyorwa pazvinhu zvitatu chekutanga tine section 56 yeconstitution inotaura kuti munhu wese ane right yekupesuwa trade or profession yake zvoreva kuti vakomana vandakamirira ava pana Rust Makam anita basa rekutengesa chibage achitengesa nekupa varombo Clever anochengeta nguruve kwamurehwa Clever ane kodzero yekuti atenge chibage kuna Bopoto wekumurehwa famu kuna njengenjenge wekumarondera saka mukamuti iwewo Clever uchabvumidza kuti utenge papurazili kana papurazili unongotenga kuGMB maasekita trade or profession yake ndo first bridge second bridge iright yefreedom of association nefreedom of assembly munhu ane kodzero yekudyidzana nemunhu waanoda munhu ane kodzero yekuita contract nemunhu waanoda so mukaita zvamaita izvi madzvanyirira Freedom Association ne Freedom of Mingi Trade yake. Chechitatu is Section 71 ye Constitution. Section 71 inoprotecta the right to property. So right saka inini mukati kune munhu chena unotengesa chibage chako ku GMB kune fixed price ye 1500 ko chena unotenga ma affecta property yake because inini ndokona kuona pamwe price ye 2000 pa market ndokona kuona kana price ye 4000 pa market so you've affected my right and diminished my proprietor rights guaranteed under section 71 of the constitution chakupedzira it's section 56 equal protection of the law. Constitution in letter, anyone is entitled to equal protection of the law. But I don't protect them. Mutemo. Mutemo, I'm a protector GMB, but I'm not protecting them. So, Zora Gutum, I don't import a maze, Yaku South Africa, Nemariake, Akun, the non-tenders are GMB. Zora, my Larima Chimaki, Chopamba Pao, Vadauta Kuratapo, Emana Wavo, Kuenzaguarare, Kusna, Kunenzara, Unuton, who are committed to Temo, and Zau GMB. So it infringes about four major constitutional rights.
Gweta vatenda ibiti vanova nengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Kanzuru yekutare Harare inoti yambosendeka parutivi mabiko ayanga yaronga yekutambira chikwata chemutambo wenetball chemaGems icho chiri kutarisirwa kusvika munyika nhasimaneru kubva kumakwikwi eVitality World Netball 2019 aiitirwa muguta reLiverpool kuEngland. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti vamanikidzwa kuendesa mberi mabiko aya kuzuva risati ratarwa sezvo nguva dzaanga achifanirwa kutanga dzanga dzichirwisana nenguva dzinotarisirwa chikwata ichi kusvika munyika. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navachideme pamusoro penyaya iyi.
Pane urongwa hwangu hwakusanyatsobuda zvavo zvakanaka nemafambiro ari kuita vasikana kubva kuLiverpool. Time yangu vari kuzosvika kuairport netime yanga ichitanga mutambo vanga vachipesanei maringe nenguva. Saka kana vasikana vachinge vadzoka mumabiko aya achiitwa ekuvakorokotedza kumirira nyika zvakanaka kwavakaita kuLiverpool.
Mabiko aya ari kuitirwa kupi kana achinge akuzoitwa uye pane zuva here richazoitwa?
Anoitwa paTown House. Zuva tichange tichizozivisa kuti rikuti aziitwa musupi.
Tichitarisawo zvaitwa nevasikana izvi mungangogumisira kuvaitira mabiko here kana kuti mune zvimwewo sekanzuro zvamuchavaitira?
Zvanga zvichabuda pamutambo wavanga vachaitirwa nekanzuro kuti chii chimwe chinenge chichizoitwawo nekanzuro.
Tichitarisa makore mazhinji adarika kanzuru yaipindira kwazvo mukuitwa kwemitambo nezvimwe zvakadaro. Kunze kwenhabvu yatinoona kanzuru ine chikwata chenhabvu, zvii zvimwe zviri kuitwawo nekanzuru kubatsira kusimudzira mitambo?
Kanzuru ine matimu akati wandei. Timu yanga ichitamba kuLiverpool pane vasikana vashanu vanotambira City of Harare. Anomuziva kuti timu yevasikana ine vasikana 7 vanenge vachitamba. Panga paine vana vashanu vanenge vachitamba ipapo mazuva ese anga achitambwa. Tine timu yebasketball inohwina muno muregion muSadaki. Tine timu yevolleyball ndoto muno winawo kutana Egypt. Ichisimudzira mureza weZimbabwe, mureza weHarare. Tine timu inoita inonzi shooting inotoita kumacompetition nepresidential guard ichitonohwinawo ikoko. Tine timu yechess inotonohwinawo inoita mitambo yakawanda iyo macho andomirirawo Zimbabwe. Saka guta reHarare riri kupromota sport zvakasimbarara kwazvo.
Pane vari kuchemawo kuti nzvimbo dzimwe dzaisimbotambirwawo zvikweshe nemimwe mitambo nevana mumisha inogara veruzhinji zvikuru dzanyanyotorwa nekanzuro dzichivakwa dzimba kana kuita mainfield zvaakuita kuti nzvimbo dzekutandarira dzive shoma. Munotiwo
hongu kanzuro itori mushishi kubvisa vese vakagara zvisiri pamitemo panzvimbo idzodzi kuitira kuti nzvimbo idzi dzinge dzichidzokera kubasa radzo rekubatsira veruzhinji veHarare.
Remangwana munotarisirawo rakamira sei munyaya dzemitambo?
Tinotarisira ramangwana rakajeka panyaya dzemitambo nokuti kanzuro ine mutemo wakajekawo unyatsodobirodza zvakanaka kuti mitambo inofanirwa kunge ichikurudzirwa.
Ko mune vamwe here vekumaruwa makanzuro emaruwa amunokwanisawo kubatana nawo? Tinoonawo kana mamwe maguta anogona nga achibatana nemaguta ekune dzimwe nyika. Ko vemunyikawo vamunobatanawo nawo?
Hongu tine anonzi maIntercities Sports Festival atinoita gore negore. Tinotamba nemamwe maguta. Tiri kutarisira kuti mitambo iyi nekukura kwainenge ichiita ichasanganisira makanzuro ose ari muZimbabwe tichitamba kuti vaya vanotsvaga talent vange vachiona pamitambo iyo inenge ichitambwa.
Mutauriri wekanzuru ya Harare va Michael Chideme vari parunare muHarare na Jonga Kandemiri. Tombo tarisa shiru mapepa nao anasi. Mudeli. Mudeli News mune nyaya inoti mwosha iri kupomerwa mamwe masoja yekuuraya vanhu vairatidzira haina kupera. Mudeli News mekare mune nyaya yekukudzwa kwemutengo yemafuta edzimotikari zvekare. Muchronicle mune nyaya pamusoro pemunyori weguta reBulawayo vaChristopher Dube, avo vanoti vamhangarira kumatare edzimhosva mutevedzeri wameya vatinashe Kambarami pamwe chete nekanzuru yeBulawayo pamusoro pokumiswa basa kwavakaitwa. NewZimbabwe.com ine nyaya pamusoro pemutevedzeri wemutungamiriri weMDC vaWelshman Mwiwe, avo vanoti masangano akaita semutwakazi achenjerere kushandiswa nezanupf mukuedza kubvisa makanzura eMDC muBulawayo. Muchikamu chino tinopa vateereri vestudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangwanani mangwanani vashamarari vestudio 7, tinokutendai zvikuru nebasa ramuri kuita rekutiziisawo zvinenge zvichiitika muZimbabwe zvinenge zvakavanzika. Chikumbiro changu ndine chikumbiro ndakanangana naPresident Emmerson Mnangagwa kuti chokwadi zviri kuitika munyika havasi kuzviona here, vari kupi zvinhu zvichiitika kudai seizvi? Mafuta emota anokwira, magetsi ari kunetsa munyika, manje manje apa manesi madhokota seke takuwanzwawo vachidaidzirawo neuku, nyika yese munhu wese ari kuchema. Vari kuti kudinazvo, vari kupi? Vari kutoita kunge vasipo zvavo, vari kutoita kunge vasipo. Basa ravari bhizi kutaura naro ndere basa rekuti president vazonorapwa kuChina vazobviswa kuSouth Africa. Zvinounza chikafu patebho here? Zvinochinja situation yenyika here muZimbabwe zvinhu zvavari kuita izvi? Zvinorevei zvinhu zvavari kuita izvi? Ndavataurena nachamisa voona kuti zvinofambiswa sei zvinhu izvi. Kwenda kuswera kupedza nguva kutaurana namadhuku vasina kana one city yavakakontribute, zvinobatsirei? Ndavataure nevanhu vane masolution ekuti nyika iende mberi. Ndinotenda hangu.
Vari vestudio 7 kuno tinofara. Varume vanokonewa kutonga, nhamo yatiuraya kubva vakabvota masimba nechisimba, nhamo yatiuraya, dambudzo watitambudza, watitambudza sezita rakwe.
Mamuka sei mukoma tanonoka hwante nevateereri vese vestudio 7? Ini ndinodawo kupawo maonero angu pamusoro pekupatsanurwa kwemarudzi muguta reBulawayo. Semaonero angu, kuoma kwaita zvinhu ndokuri kuita kuti marudzi apatsanurwe muguta reBulawayo. Nekuti nditaura kudaiwo, magetsi hakuna, mafuta edzimotikari hakuna, mvura hakuna, mishonga hakuna, mari mumabhengi hakuna, mabasa chaiwo hakuna, even chingwa chaicho hakuna, kana mapasipoti chaiwo hakuna, zvichikonzerwa nekutadza kutungamirira kuri kuitwa nehurumende yeZANUPF. Ndizvo zvaakukonzeresa kuti vanotaura mutauro wechindevele vati zviri kukonzerwa nevanotaura mutauro wechishona, uye vanotaurawo mutauro wechishona voti zviri kukonzerwa nevanotaura mutauro wechindevere. Asi handizvo zviri kukonzereswa nekutadza kutungamirira kuri kuitwa nehurumende yavamunangagwa. Ndatenda, ndini tsungirai dzova.
Akadi henyu mukomanerwa nde, nindiretwo baba keri pano pachivhu. Hai, nindiri kurwadziwa nemamiriro aita upenyu. Zvinhu zvaoma, chokudya chaicho hapasisina kuti tiende kuchigayo chaiko. Mari hatichina, zvinhu zvose zviri kungokwira zuva nezuva, peturu iri kungokwira zuva nezuva. Varume vatomesera vakutaura chokwadi. Dai vaitawo vabatani varume ava, kutaura chokwadi vatomesera.
Makadii mukoma Jonga Kandemiri namukoma tanonoka hwande? Ndikutaura ndini Gore Nyagoma, ndiri kuno kumayo. Ndikutaura kuti ndambozwa nyaya yataurika yekuti iyo ZANUPF inotungamirwa nawa ED vagarwe. Muna zvava chinhu chiripo chere chokwadi chiripo chakanaka ndechekuti munangabwa akonewo.
Madadiko pano pastudio 7 ini ndiri kushushikana zvakanyanya nekurwara kuri kuita vice president wedu vachiwenga. Tinorangarira gore rakabviswa vamugabe vakati ivo vanhu vanonyanya kutambura zvakanyanyisa. Saka nhande chishure zvekuti ivo deva simba vararama vauya futi vodzoka voti kwaiko zvino tatambura zvakadii nguva yavamugabe neiko zvino zvasiyana papi. Iko zvino tanyanya kutambura stereki. Sandarati ivo deva vanga varipo vodzoka futi votibvisira futi hurumende iyoyi futi. Zvorwadza vetwei.
Vakadii vashamarari vestudio 7, ndoitwa Ernest Simango, ndiri kuno kuSouth Africa. Hei, Zimbabwe yayazooma manjeo. Ko ivo vamunangagwa vongozoti avo ivo vatozvikonewa zvinei hazvo vamwe vambopindawo. Hei, taitoshora edu mudhara bati mudhara vangu vakatochengeta nyika. Hei, pakaipa wena. Hei, Zimbabwe ndotoshayanira kutaura ndingambotaura sei. Hei dzakuuya yo.
Makadii vashamarari vestudio 7, ndiri munyaradzi seziwa tadjosi, ndiri kuno kuSouth Africa uJoburg. Ndogara zvangu mahembe mumapurazi ivo zvangu mapanya zvamu. Ndomunotaura ndomunotambura ndiri zvamuna sekuru vangu vadhanda mumahembeni. Shuwa taikumbira hurumende voshwavo teyazamawo kuona plano tigadzisire nyika. Shuwa toshuvirawo kudzoka kunyika kwedu kuno tiri kuzvitamburira kuno bhikozi hatina kana mapepa acho kuti ivo tingambopinda kumabasa mamwe bhikozi mabasa mamwe mazhinji awodiwa mapepa. Saka kuti zve tive kumba kwacho magetsi acho anonetsa chero tivewo kuita pasipoti yacho zvinhu zvaivi zvinonge zvinonetsa. Saka aide hurumende yatinzirawo tsitsi yativonavo shuwa yagadzisisa nyika. Chikumbiro chitoisawo kuhurumende. Ndatenda hangu.
Ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazvo enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bato riri kutonga muBritain Reconservative Party rasarudza vaBoris Johnson kuti vave mutungamiriri wenyika. VaJohnson vange vachikwikwidzana negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaJeremy Hunt. VaJohnson vachatangidza basa semutungamiriri wenyika nhasi chitatu. Apo vatongi veSudan vari muhurukuro dzehurumende ichafanotonga nyika, mumiriri weAmerica kuSudan azivisa kuti iyi inhano yekutanga muchirongwa chichatora nguva refu. America iri kuedza kubatsira Sudan kubva kuutongi hwemauto kuenda kuutongi hwechekerere. Muchikambu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nhasi vaRobert Mueller avo vakaongorora nyaya yekuti sangano raibatsira kuti vaDonald Trump vasarudzwe musarudzo dzemutungamiriri wenyika dza2016 rakashanda nehurumende yeRussia here kana kuti kwete. Vanopa huchapupu mberi kweparamende mbiri dzeAmerica. Gwaro rakanyorwa navaMueller pavakapedza ongororo yavo rakatorwa nenzira dzakasiyana-siyana izvo zvakakonzera kuti paramende isvedze vaMueller kuzotsanangura. Mugari wemuWashington DC Dr. Roderick Machekano vanoyambira kuti vazhinji vachagumbuka nekuti havatarisiri vaMueller kutaura zvizhinji zvitsva panyaya iyi. Tabata Dr. Machekano kuti tunze nezvenyaya yavo.
VaMueller handifunge kuti pane chinyuwani chavachaburitsa kusara kwezvavakanyora.
kuzvipedza and tinoona sokuti mukubvunzwa kwavanenge vachiita uko vachange vachingotsinhira zviri muripoti yavo.
Tinoona sokuti ripoti yavo yakadoita kuti vanhu vave nemibvunzo yakawanda isina kupindurwa. Zvichafamba sei apa? Zvichangopera zvakadaro kana vasina kubatsira kana kurondedzera?
Kana tichitarisa mucongress tinoona mabato maviri awa aine pamwe zvinangwa zviviri zvakatisiyanei. Tikatarisa kudivi remadhemocrats, I think kuti chavashada kuti vanyatsoti vamuda vabude pachena kana kuti vajekese ndechekuti vakati vaTrump havana mhosva here munyaya yose iyi. Nokuti after that vamuda vaita ripoti yavo, vaTrump vakabuda vachiti tabatwa handina mhosva, ndozvataura vamuda. Saka Congress ichada kuti vamuda vataure zvavakawana vachinyatsojekesa pane zvaitaurwa nevaTrump nezviri muripoti yavo. Tikatarisa kudivi remarepublicans, tinoona sokuti vanenge vachidaiwo kuti vadzvanyirire vamuda kuti vasambotaura anything else besides zvirimo muripoti. Tinoona sokuti vachange vari kuda kuvaataka. Ndo mafungiro andinenge ndichiita kuti avo marepublicans anodefenda president achange achida kuita kuti adzvanyirire vamuda pasi.
Ko ivo vamuda muongororo yavakaita vakadi kubuda pachena vakanyora zvinhu izvi kuti pasaita mibvunzo negakava ratiri kuona iko zvinezvi?
Imo matsananguriro avakaita main purpose yemishoni yavo yavakanga vapuwa ndeyekuti vaone izvo kuti Russia yakanga yaita interfere here mumaelections. That was the main goal. Saka ivo mukuongorora kwavakaita vanoti I think panotizvo vanga vasina mvumo yokuti vangaita bring macharges pana nhanenge kuna president. Saka ivo vatauriri avakaita vakatizvo vazvisiyira kucongress. Ivo congress ndiyo inofanirwa kuti ichiona kuti mufact finding mission yavaita iyi congress yotora which direction.
Ko kuvharidzirwa kwatinoona kuchiitwa napurezidendi neWhite House kunyange neJustice Department hazvina zvazvinoreva here? Vanozvitora sei vanhu vachiona mutungamiri wenyika achivharidzira panenge pachida kuongororwa nyaya?
Ndo nyaya yanyanyonetsa nokuti mukatarisa kudivi remadhemocrats munotova nokupokana maererano nemabatirwo ari kuita nyaya iyi nokuti kune vamwe vanoti Congress yangadai yatotanga kuita basa rayo, basa rayo riri rokuita impeach president maererano evidence iri muripoti.
Sokuona kwenyu munoona sokuti mangwana ndo panoperera nyaya iyi here kana vamuda vataura zvavanenge vataura?
Handifungi kuti ndo painoperera nokuti nyaya iyi icharamba ichiendera mberi. Vamuda one of the witnesses vachadaidwa necongress. Kune vamwe vava congress yavanotoda kutaura navo vakaita sevaya vanodzana Magahan. Congress ichida kunzwa kwavari kuti zvakafamba sei panyaya yeinterference.
Avo vange vari Dr. Roderick Machekano vari parunare muWashington DC neStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano revarairidzi reAdhus raparura chirongwa paindaneti chokubatsira varairidzi vari kupakuramwa mabasa. Mutemo wehurumende uri kurambidza vanhu kutengesa chibage kumunhu kana kambani isiri GMB unopikiswa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.
Soku isika disi.